Pane chimutemo chinonzi Presidential Powers, Temporal Measures Act, Chapter 10:20. Saka kwemakubva 1986, vamugabe vangu vachishandisa chikamutemo aka, vachingoita zvavanoda, vachingotonga zvavanoda, vachamenda maregulations ema elections, vachichinja magoposti, vachiita zvakawanda wanda 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 wanda. Ivo vamunangagwa vauya wava vari kupamazve kushandisa kamutemo ikakakaka. Nyaya yeamnesty vakaita iyi, vakatoita through kamutemo ikakakaka. So nyaya yataurwa mudare nhasi, nyaya iri mapepa ava mapfundo mulilo, ndoda kuvatenda necourage yavo yekurwisa head of state, yekurwisa Mugabe, yekurwisa Mnangagwa. Inyaya yekuti chimutemo chehudzvanyiriri, it's an authoritarian piece of legislation inosimenda concept of an imperial president. So ndo nyaya yanga ichibvira mudare redzimhosva nhasi kuhigh court before Justice Mangota. Nyaya itwa 5 hours ichiitwa nharo nemagweta.
Tingati here amangarirwa navamulilo ndiva Mugabe here kana kuti ndiva Munangagwa here kana kuti ihofisi yemutungamiriro nyika?
Ihofisi yemutungamiriro of the state of the wenyika. Saka respondent akatonzi the president of the republic of Zimbabwe. Kare aka kamunoti ngwenaka, it doesn't matter muruti kakarawa, kamunoti Mugabe, it doesn't matter kuti ari ani zvake. You cannot use my presidential temporal measures act because watora basa reparliament. Parliament chiri ndo yakatsarudzwa nevanhu kuti ipase mutemo.
Saka zvabuda mudare iri ndezvekuti kudii?
Vamangota vanzwa maarguments aitwa nevanhu nemagweta. Ini ndakamirira vamulilo, mai munyoro vakamirira the president of the republic of Zimbabwe. Saka vareserve judgment. Asi tine tarisiro yekuti pachabuda zvakanaka